Nasi pasi rose kusanganisira Zimbabwe riri kuonekana negore ra 2019 asi vakawanda munyika vanonzi vari kuti iri gore ravasingadi kuyeuchidzwa nezvaro zvakare nekuti rakave gore rakavaigira matambudziko makukutu zvikuru mune zveupfumi. Chikuru chinorangarirwa nevakawanda kutanga kwakaita gore ra 2019. Mwedzi wandira wakatanga nekushayikwa kwemafuta edzimotokari izvo zvakazoita kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivise nyika nezvekukwidzwa kwemutengo wemafuta aya nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana. Izvi zvinonzi hazvina kutambirika muvana veZimbabwe avakapinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta kukwira kwemafuta uku izvo zvakasiya vanhu gumi nevaviri vashaya. Hurumende kuburikidza negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube yakaparurawo zvirongwa zvekuwandudza upfumi kana kuti maausterity measures izvo zvinonzi nevamwe zvakatoomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya. Mumwe wevanhu ava mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Gore rino ranga rakagozha chose. Tinoziva kuti upfumi hwedu hwakadonha chose, hwakadzikira zvakanyanyisisa ne 6.5% mugore ra-2019. Tikatarisa mamwe makore aya takapedzisira kudzika zvakadai muna 2008. Saka kubva 2008 iri ndo gore rabva ranyanyaomesesa chaizvo.
Izvi zvinotsinirwawo namuzvina bhizimusi uye vari munyori anoona nezvedzidzo mudunhu rezone 3 mubato rezanu PF vaGilbert Muponda vanoti 2019 rakave gore rakanga rakaoma kuburikidza nekushayikwa kwemafuta, kunetsa kuwanikwa kwemari uye kusanaya kwemvura zvakanaka. Vamuponda vanotiwo kukwira kwemutengo yezvinhu zvakasiyana-siyana kwakawedzerawo matambudziko.
Gore ra-2019 ranga riri gore rakatiomarare nyika yeZimbabwe nevaZimbabweans nekuti pane maeconomic adjustment programs akatangwa navamutuli. Maprograms ivaa ainzi austerity for prosperity, anoreva zvokusunga bhande, anga akaoma nekuti vanhu vakatarisana nezvinhu zvavakatoararisa.
Muna kukadzi, hurumende yakadzika mutemo unosiyanisa uremu hwedhora remunyika nerekuAmerica, mari dzaimhenge dzichinzi dzine uremu hwakaenzana. Muna chikumi, hurumende yakazodzika mutemo unorambidza kushandiswa kwemari yekunze. Izvo zvinonzi naDr. Kanyenze zvakasiya vashandi vari parumhananzombe sezvo mihuro yavo isina kuwandudzwa kuti ifambirane neuremu hwedhora rekuAmerica pazuva iroro.
Vanhu vemuZimbabwe vanga vachitambira mari yavo yakangonzi kana vaipiwa 500 ndatiti US dollars nguva yataishandisa mari dzokunze kwenyika. Zvakanzi kubva musi wa 24 February tangochinja chiwakashuro ichocho yave kunzi Zimbabwe dollar. Saka nokudaro ikoko chete zvakabva zvangoita kuti munhu adonhe chechose.
Mukati megore rose zvinhu zvinosanganisira magetsi nemvura zvakatowedzera kushayikwa izvo zvakakonzerawo kuvharwa kwemamwe makambani mashoma akanga achiri kushanda. Vamuponda vanoti kuti matambudziko ose akatarisana nenyika muna 2019 asaramba achitevera nyika muna 2020 panofanirwa kusungwa dzisimbe nehurumende kuitira kuwandudza zvinhu zvakati wandei zviri kubata upenyu hwevanhu zuva nezuva. Vamuponda vanotiwo hurumende inofanirwa kutarisisa nyaya yekubatsira nemari kwairi kuita kukambani yemabhazi yeZupco sezvo pasina chiri kubuda kubva mairi. Panyaya yekusanaya kwemvura vamuponda vanoti nyika ine nzizi dzakawanda chose nekudaro hurumende inofanirwa kushandisa mvura iyi kuita madiridziro kwete kungomirira mvura yemudenga. Gavhana webhanga guru renyika Dr. Mangudya vanobvumawo kuti zvinhu zvanga zvakaoma muna 2019 asi vanoti chikuru chinofanirwa kuitwa muna 2020 kuti nyika itange kugadzira zvinhu zvinoita kuti iwane mari yekunze. Asi Dr. Kanyenze vanoti havaoni paine chinoshanduka muna 2020 vachiti chikwata chiri kutungamira nyika ndicho chimwe chete chinenge chakabata matomu muna 2020.
Idambudziko ratiri kutopinda naro muna 2020 iroro rokushayikwa kwezvekudya, rokushayikwa kwemari inotenga chinhu, rokushayikwa kwemabasa, rokushayikwa kwemafuta, rokushayikwa zvinhu zvakawanda zviri kungoshayikwa muZimbabwe. Saka pari zvino hapana chinonyatsotiratidza kuti vanhu ava vangagone kutiti zvinhu zvishanduke nekuti ndioka vatambi vacho ivo vamwe chete vatikupinda nawo muna 2020. Timu iri kungomhanya nenyika iyoyo ndiyo imwe chete, ndiyo yanga ichingotivimbisa makore apfuura aya kuti zvichanaka zvichanaka.
Kusvika hurumende yakwanisa kuisa matanho anoita kuti vana veZimbabwe pamwe nevekunze kwenyika vave nechivimbo munyaya dzeupfumi, vakawanda vanoti hapana chembwa muna 2020 nekuti tenzi vacharamba vachingorarira mutakura.